Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inoamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateererewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit, apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateererewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu, hamutemerwe zviga neimwe nyika, because hamusi pasi pedzimwe nyika, muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiza Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zvisiri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo runonzi Constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore Zverino tikaterera zvaita America seZimbabwe toita zvinoda America. Mangwana toterera zvinoda China. Kusvera mangwana toterera zvinoda South Africa. Kuti rinotevera toterera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazoita riine zvatinoda.
Vanga vari munyori mukuru mubatsira zvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya, vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi, idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe, dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
tikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, you have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunze nemari yemuno, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri wemberengwa North vatafana naJoe veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure.
Ndaikumbirisisa kuti ko mabhizinesimenti ngaiitwe.
Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution, kugarisa pazvigaro kwevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaa cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kanzuru yeHarare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHepmo Gotora, vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuro yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi, ende vanogona kubhadhara vakunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana aine information yaangade kana kuti zvaangade kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimboti ndiwo kumvura, paanongowana information kana kuti meseji yekuti kwavhunde kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvokuti amhanye chifakafaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakureva kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoti maservice providers emukanzuro.
Mukuru wekra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamoyo nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery yatinopiwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiuya vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezve vachikwanisa kudzivazvuruchironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana-siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge tichibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kucity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakadevelopa ndechekuti toda kuita toda kuti tiite service delivery iwedzere.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Duggan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyanga hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kusiyakobvo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa, izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondokoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa.
Zvese mhuri zvedu hazvina mbotifadza tichiti uyo chakaitika, asi maitiro ndobatiatizotofamba semazozinyaatofamba hapana netimiririravo.
VaGondokoto vanoti vashandi veAfrica Park vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu.
Vanokosheswa upenyu hwemhuka gozi vanhu havanyanya kuvakoshesa.
Mumwe mugari wekusiyakobvo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusahwirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurawo zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauriri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondokoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyungura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi, especially tichitarisa mhirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitika kunyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neCaribba Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakanikira varikuru vavanhu pane mwana wakaruva nokuhotera uku mukomana mudiki vakamuchera ruoko vakaruva mukomana mukuru akaenda mukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kutaura neno makamba na kutengeteza muka aya. Sezo wakuru wao wanzi wano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwanduwe wano wakafa nekuda kwekuruwa newa shandi we makamba na kutengeteza muka. Pasi pechi vumelano chase impact. Sezo wafara wawatia wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubata mutaure wema purisa munyika. Assistant Commissioner Paul Nyati kutitinzwe kuti nyaya dziri kumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza mhuka dzakawandawo zvakadi uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makunda nemakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinal spekupedzisira neFrance. Asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Ko kuMorocco uku vaMasia?
Morocco mukatarira yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wavo Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndoona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepavakutambira kuti vagone kuwina kana bronze zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatarira Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumwe uko, tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Avanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Fasterman Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
WesoStudios.com.
Faster, we go Gaza, faster.
Ndini wekugadza
kuenda washamaru wetu deseve ni umbata falsami nubawu singe falsami zitare kuzaru wana wetuwa kurisida marura ndakatanga na waze kuimba mgorat 24 teka zitanga wari kuda music mgorat 2013
se mkomano wechidiki kudai wabereke waitu wakutipa maka shitanga
apandai ngu imba wabereke wangu asuru kujiparira vajiti mwanangu ita zesikoro music nesikoro azibata anu pandai nyora music ma book touch amuai tofisha amuai barura pati ndaira mbandi chiimba sezo mafanzi anga garaji daira ende zitare kutifasa minaranga raka bako mafanzi vachungo simbisa uvachikoro pakandakara mbandi chishanda kusika wabereke waku zifarira music ganda kuimba mavidu ya muandai budisa nanganda kutobudisa ni wabereke wachito sigira wachito simbisa utumwanangu chito ramba wachito imba uchisigira kuenda mbere
matambu ziku amuno sangana nao muindustri menyo munde api
kama challenges amuendo sangana nao ma challenges ekuti fasa mena antisanda na sponsor antisanda kuwana mare kutikana 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 mavidu vizia ndikibatikana kana kutipa matozi umweo mare jema shows ndozi wana kana itori show inonga ya rungwa nungu munu over and dive zira anisanda kwanza kutu ndite u angu masozi nukuti my equipment ema sozi nwa andi sati nda nao angu ma challenges nye kutu ma DJ anenga achida kufamsa music anunga achida kufamsa music anunga achida mare kutu wafamsa music iyo kutu ime ma challenges tosa ngana maonka na kutida kufama songs ma radio ima radio kwa hati wanunga achida kubadar wanu mare kutu watange kusamba za music yako kutu ipa kukai kwa nisika oti kubadari kutu
chaya ama zangu zaka chaya dili kuchema sema na wenyu andiri kupata nyoka menyu dai mambo tumira simba enyu ndigo gara nemi mupenyu
vangade kukubatai vanokuwana ikupi
vanonga vachida kubata fasta mini vanondibata pa namba dzoti 0776 476 74 zvimwe namba dzavanokwanisa ndibata nadzo thenet 1 dzinoita 071 911 7709 vanondibata pa YouTube channel pa Facebook pa Twitter vanondibata vavangonyora kuti fasta mini vanobva vandibata ndatenda vasamari vestudio 7 nekubata fasta mini
kamunoti ndokari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwa
kasungu kari kubuda muswa 19 apo kasungu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu pachristmas ndiyo latest yafasta mini songu ndo songu ichange inge ichidhambiwa paxmas tinenge tiine show patanganda ndo patinenge paine show yedu muswa 25 December ndo painonga iri ipapo tinenge takawanda maartist akati wandei
Gaza yakafika iri tamba ndikatanga kujamba ndisati ndaivhura andakazivhura musodzi kuyerera ruchinziro darobera musodzi kuyerera ruchinzina kuyambera wanikusimbisa wani fasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya wanikusimbisa wani fasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya tarisa mufambo atakafamba asinazi wavekundiramba wandikunza mawani ndatusere ndiri wani lavu yacho yawaindipa rudo rwacho rwawaindipa ndikazvifunga ndinotochema kugara ndega zviri kurema wanikusimbisa wani fasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya wanikusimbisa wani fasta ndimokusiya ndichikusimbisa wani dala ndimokusiya nyangwe ndakarara ndinotorota dai wandiregerera ndapota wandisimbisa wani
manzwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pahuri kuri yaita nhai vanzini ngave Studio 7 musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muwashington dc weus africa summit sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeafrican union uye vari mutungamiri vesenegal vamake sure yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa zimbabwe neamerica zvibviswe gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti reutano regore rinouya Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Kips Dube.
Tutini.